nyepa chaiko ikoko kuti hanzi vadangota havachauya nekuti paspeech yavakataura havada kuinclude Zimbabwe haidzoinhina idzo. Ndozokutauriraiwo zvakare kuti isusu vekuziya tisi tinoprocesa maapplication avadangoti investment license ravo. Pane inonguva ndacheka nevakomana vangu vari kumaofisi kwedu takatoprocesa applications dzavo tikatoissua mainvestment license avadangoti.
Ko iko kupinda kwavo muZimbabwe kwakakosha zvakadii?
Kwatiri zvakakosha zvikuru nekuti ndo investment imwe chete yatinenge taona muZimbabwe kana ichizenge yaitwa yakawanda zvikuru inenge ichibva kune munhu mumwe chete. Uyezve uyu munhu mutema kauyu anenge achiinvestawo kune imwe nyika yevatema. Saka zvinhu zvatinokudzawo chaizvo. Saka isusu takatarisawo veziya tinonzwawo kufara kuti munhu akaita saDangote mauyira akaita muZimbabwe pasi rose kana iko kuAmerica makabva mazvipikawo kuti kuZimbabwe kunenge kwaakunoibva uko. Handizve ndosaka maakuzotitsvagawo iso anachanakira maamusingatimbotitaurewo nesu.
Asika rimwe dambudziko riri kutaurwa nevakawanda wanda vanoita zveupfumi vari kuti kusajeka kwemutemo wekuendesa upfumi kuvatema kunogona kunge kwaakupa vamwe kuti vafunge kaviri vasati vauchika mari yavo muZimbabwe. Muri kuonawo sei?
Isu maonero edu kandeyekuti kana kwaita minista mutsva anopinda muministri iyoyo yeyouth neindigenization neeconomic empowerment anopinda aine mandeti yakewo yaanenge akaudzwa nevakuru kana kuti yaanenge achionawo neofisi yaapinda. Isusu veziya patakapinda muofisi takamboshandawo navakasukuwe ndobva mazopindwawo navanhema ndobva mapindwawo navamushowe emanjemana vazhuwawo. Saka maonero atinoitawo takagara kuziya minista neminista anenge apinda imo muofisi umu ane maitiro ake ane zvaanodawo kuita ari mumuofisi. Saka izvozvo ndo zvatinenge tichida kuonawo kuti vazhowawo vaamo vari kuti chii ende kunzwa kwatiri kuita vatiri kuverenga mapepa vari kuda kutitsvara nayo nyaya yeindigenization. Isusu totiwo kwavari ngatishandei pamwe chete toisa musoro pamwe chete nekuti pane mamwe maindastry anokwanisa kushandwa nevanhu vatema zvakanaka na kwoitawo mamwe maindastry anoda mari dzakawanda chose. Ivavo tinenge tichingovakumbirawo kuti apa dai tadai tikadai tinoshanda zvakanaka.